Magwaro ePandora Papers ari kudoma muzvina bhizinisi vaBilly Rattenberg vaMartin Luschkwayer pamwe nemakambani emasoja sevamwe vakuru vakuru vaiburitsa mari yakawandisa kunze kwenyika zvinofungidzirwa kuti hazvisi pamutemo. VaLuschkwayer vanonzi vakaomba kambani yeGreat James Corp vakainyoresa muna 2010 kuSeychelles vachibatsirwa nekambani yemagweta yekuRussia. Mukuru wekambani iyi ndiva Gray Mashava ava vanonzi vakasimudzirwa muchiuto nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa muna 2018 kuva Major General. Mapepa aya anoti VaLuschkwayer vanenge vakaumba kambani iyi panguva iyo Zimbabwe yakaita chibvumirano nekambani yeChina yeAnjin iyo yakapiwa mvumo yekuchera mangoda kwamarange. Nyanzvi munyaya dzemitemo, Dr. Alex Magaisa, vati nyaya yaburitswa iyi inoratidza uori hwatekeshera pasi rose kwete munyika ino chete. VaMagaisa vati kazhinji mari idzi dzinenge dzawanikwa zveuori asi dzofambiswa mumabhanga senzira yekudzichenesa.
Nyaya yePandora Papers inyaya inotaridza uori hwakatekeshera pasi rose. Haikona muZimbabwe chete asi kune dzimwe nyika dzakawanda pasi rose. Asi kune dzimwe mariwo dzinogona kuve dzichibva muori wakaita secorruption. Saka pakufambiswa kunoita mari dzichienda kune dzimwe nyika kunenge kuri kugeza mari inonzi money laundering muchirungu. Nokuti mari inenge yaita zvekubiwa, imari inenge yakasviba. Asi kuti ichene inofambiswa nemabhanga akasiyana siyana pasi rose.
VaMagaisa vati zviri kuratidza kuti vane mari ava vanenge vachida kusabhadhara mitero uye zvinoshayisa budiriro munyika. VaMagaisa vati chinonyanya kurwadza ndechekuti vanhu vadomwa ava vane ushamwari nevanenge vachitonga nekudaro kunyange vanhu vakachema sei hapana zvavanoitwa.
Munyika medu macho ivo vacho vari kuzviita vamuri kutaura vanenge vaine ushamwari nevanhu vane simba kana kuti vanenge vari pacho nesimba. Saka hapana zvikuru zvinogona kunyanya kuitwa kwavari nyange dai vanhu vakachema chema kana zvikaburitswa saizvozvi. Inyaya dzinongotsvairwa dzongoenda pasi pekapeti. Onai kune vaya vanonzi Mai Rushwaya vakabarikwa vaine goridhe gore rakapfuura muna gumi guru matirimo muno. Iko zvinotaa kutoita 12 months nyaya yavo haisati yapera iyi kutoita kunge yatotonhora nekuti vanhu vari padhuze nevanhu vanotonga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vati kuburiswa kwemari zvisiri pamutemo ndicho chikonzero chikuru chiri kuita kuti nyika zhinji muAfrica dzive neurombo. VaChitambara vati mari ingadai ichitenga mishonga muzvipatara, kuvaka madhamu, kugadzira migwagwa pamwe nekudyarwa munyika iri kuendeswa kunyika dzakabudirira.
Nekuti mari ingadai iri kushandiswa mukugadzira marodzi, mukuvaka madhamu, mukutenga mishonga nekuinvesta masocial protection, muhealth, mueducation. Zvinoreva kuti yakuchiburitswa ichiendeswa kunyika dzekunze. Nyika izvi zvine dziri nyika dzakabudirira.
VaChitambara vati dambudziko iri rinonetsa kupedza sezvo vanozviita vachizivana nevanenge vaine masimba munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vanhu vazhinji vanenge vachiita izvi vanhu vanenge vachishanda nevanhu vanenge vaine masimba zvinoita kuti vanenge vari yatigati pachirungu politically connected. Saka kuti dambudziko rinenge richipera zvinotoda zvinenge zvichida a lot of political will and commitment yekuunza mainstitutional reforms anosimbaradza nyaya dzemoney laundering idzodzo, nyaya dzecorruption idzodzo. Bata handizvo zvinogona kuitika nyore sezvanotaura.
Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vati senyika panofanirwa kuitwa ongororo yakazara kuti pave neumbo hunoita kuti vanhu ava vatongwe sezvo uori huri kudzosera nyika kumashure.
Kana riri chokwadi kuti kune corruption mhando iyoyo, uori hwakadaro unofanira kuferefetwa, unofanira kupiwa kukosha kwese nyika. Kuburikidza nekuti mutungamiriri wenyika chaiwe chaiwe vamunangagwa unofanira kutopindura nyaya dzacho. Nekuti ndizvo zviri kutatsa nyika kuti iendere mberi. Nyaya dzeuori wema white collar crimes ari kutaukwa awo. Unoda kuti uongororwe, uferefetwe zvakakwana nekuti vanhu vanogona kubudirira nekuzvimirira zvakanaka ivo vaine mhosva.
Varotenberg vanonzi vane ushamwari hwakakomba navamunangagwa uye vashwaya vanonzi ihama yavamunangagwa. Studio 7 yakukwanisa kunzwa divi ravamunangagwa varotenberg navashwaya apo taenda pamhepo. Mapepa epamona akanyorwa nevatore venhau vanosvika mazana matanhatu kubva kunyika dzakasiyana vachinyora pamusoro pechikiribidi munyaya dzezvemari zvinoitwa nevezvematongerwo enyika vemabhizinisi, vatungamiri venyika, vakambotungamira nyika pamwe nevashandi vemapazi edzihurumende. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.